Vabereki vake vakamupa zita rekuti Melanie Janaves, asi pasi rose rinovaziva sevaive mudzimai wemutungamiri wenyika kana kuti First Lady Melania Trump. Vakaberekwa musi wa26 kubvumbi 1970 kuNovo Mesto, Slovenia yaimbonzi Yugoslavia. Pavaikura mudhorobha reSevnica, baba vavo vaita basa rekutengesa motokari, amai vavo vachishanda mukambani yaigadzira machira. Asi Naves aifarira zvemucheno, sekutaura kweshamwari yake kuchikoro, Mirjana Jelanikic.
Aifarira zvekusona. Aitosona hembe itsva kubva pane tsaro, achiwedzera hudobidobi.
Akambomira kuita zvechikoro muzvidzidzo zvekusona hembe ndokutanga zvekushambadzira zvipfeko kana kuti modeling kuEurope. Kubudirira kwake ndiko kwakazoita kuti auye kuAmerica kumakore ekuma 1990. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, amai Katarina Jellison vepa Ohio University vanoti,
as a fashion model and someone who was often invited to upscale parties in New York, my understanding is that is how she met Donald Trump.
Nyaya kushambadza zvipfeko nekukokwa kumabiko eshoroma kuNew York ndiyo yandinofungira kuti yakaita kuti asangane nava Donald Trump.
Naves akazotanga kunzi Melania Trump musi wa22/2005, akazvarawo mwana mukomana wake wekutanga Baron mugore rakatevera. Mugore rimwe chetero akabva apiwa ugaro hwemuAmerica sechizvarwa kana kuti US citizen. Upenyu hwaamai Trump hwakatora rimwe gwara apo murume wavo akasarudzwa kuva mutungamiri wenyika muna 2016 vachimirira bato reRepublican Party uye vaimubatsirawo kutsvaga rutsigiro. Panguva iyi vakati,
it is wonderful to be here today with you and with my husband.
Zvinofadza kuva pano nemi tichitsigira murume wangu. Ndinodada naye.
VaDonald Trump vakatora mhiko yekutungamira nyika yeAmerica munandira 2017 vachive mutungamiri wechimakumi mana neshanu kana kuti 45th US president. Semudzimai wemutungamiri wenyika, amai Trump vakashanyira nyika dzakawanda vakaparura zvirongwa zvakaita seBe Best, chirongwa chaikurudzira kuti vana vave neutano hwakanaka uye vasashandise zvinodhaka. Havana kuda kupinda zvakanyanya mune zvematongerwo enyika sezvinoitwa nemamwe madzimai evatungamiri venyika, asi izvi hazvina kuita kuti vatori venhau vasanyore nezvavo sematauriro aamai Jellison.
Criticized in some quarters for her fashion choices, for her decision not to move into the White House right away, for her Be Best campaign not being one of the most successful public service projects.
Vaishorwa nevamwe nemapfekero avo nedanho ravo rekuramba kuenda kunogara kuWhite House mazuva ekutanga, uye chirongwa chavo cheBe Best chinonzi hachina zvakawanda zvachakabatsira zvichienzaniswa nezvimwe zvaiitwa nemadzimai evatungamiri venyika.
Pavakabuda muWhite House, amai Trump havana kuzoonekwa zvakanyanya paruzhinji. Vaingoonekwa pano neapo dzimwe nguva vachitsigira murume wavo paitsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika uye vachishambadza bhuku ravakanyora. Mumwe muvhoti wekuWisconsin, Austin Smith, akavhotera vaDonald Trump, anoti amai Trump vakadzokera kuWhite House vanofanira kuita zvirongwa zvekubatsira vanhu.
Ndingadisa kwazvo kuona vachiita zvirongwa zviduku zvakasiyana-siyana. Asi chikuru chandinonyanyodisisisa chiri pamwoyo pangu ndechekuti vanga vachiwanisa vana kudya muzvikoro.
Mumwe webato reDemocratic Party, Jaslyn Kerr, anoti anoda kuti amai Trump vaite zvinhu zvinobatika. Anoongorora zvematongerwo enyika, Jellison, anotiwo semafungiro ake, amai Trump vachaenderera mberi vasingaite mabasa anoita kuti vaite mbiri nekushanda nevanhu. Nyaya iyi yatumirwa naVeronica Baudera Iglesias weVOA News. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu, VOA Studio 7, Washington DC.